Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 14, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichivimba kuti mave nezuva rakanaka reValentine's Day. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisira nhomba yeCOVID-19 mangwana apo vanhu vashanu vakashaya nechirwere ichi nezuro. Vakawanda vobatana mukurangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai vakashaya makore matatu apfuura. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voonekwa vasina mhosva yekupesvedzera mhirizhonga nedare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga ndivo vachagashira nhomba yeCOVID-19 yakapiwa Zimbabwe neChina panhande yendege yeRG Mugabe International Airport mangwanani. Nhomba iyi iri kutarisirwa kusvika nenguva dza3 mangwanani uye inonzi inosvika zvuru mazana maviri ichinzi Sinopharm. Kunyangwe dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuti China haisi kunyatsobuda pachena nezvenhomba iyi, dzimwe nyika dzakaita seTurkey, Indonesia neBrazil dziri kuishandisa dzinoti iri kushanda nezvikamu 50 kusvika pamakumi mapfumbamwe nerimwe kubva muzana kana kuti 50% to 91%. Hurumende inotiwo vanoongorora nenyaya dzezvemishonga munyika veMedicines Control Authority of Zimbabwe vachaongororawo kuti mushonga uyu unoshanda here usati wabayiwa vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka.
Kuya kwenhomba munyika yeZimbabwe chinhu chinofanira kuti tichigamuchire nemufaro, nokuti kubaya kwenhomba zvimwe zvezvinhu zvatingakwanisa kushandisa kurwisa chirwere cheCOVID-19. Saka zvichireva izvo kuti kuya kwemishonga yenhomba iyi chinhu chakanaka. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vanenge vachibvunza kuti zvabva kuChina zvinorevechi, asi nhomba iya iri kubva kuChina tinoziva kuti inhomba yakashandiswa kuChina inhomba yakushandiswa kune dzimwe nyika, saka inhomba yakanaka.
Kusei tine nhomba dzakawanda wanda apa, Dr. Chirek?
Nhomba dzose dziri kushandiswa kana kuna na UK, kuna na Russia, kuna na South Africa dzakangosiyana siyana. Hakuna nhomba yati yawanikwa inoti iri kushanda zvose zvinhu. Nhomba idzi dzinongoenderana ne zvakatisiyane siyane siyane. Saka nyika yedu yeZimbabwe nga inofanira kuwana nhomba dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Zvinova ndizvo zvavari kuronga. Ende tanga tiri pameeting yanga ichitaurwa nevakuru vekuministry vachitaura kuti vakagadzirira kuti vanoona nezvemushonga vachatanga vayatarisa iyo nhomba yekuti yakanaka here vozoidistributa kubva kuHarare kuenda kumaprovince kusvika kumadistrict nekumahealth centers.
Mungajekesa here kuti zvinofamba sei zvekumboongorora nhomba iyi?
Tine bazi rinoona nezvemishonga reZimbabwe. Mukatarisa kuti mishonga yese hatigadzire mishonga munyika yedu yeZimbabwe. Mishonga yese inobva kune dzimwe nyika. Zvichireva kuti mishonga kana yapinda munyika yemedu, pane bazi rinotarisa kuti mishonga yauya iyi ndiyo here mishonga iyi yatiri kuziva sematauriro yakaitwa. Vanoitawo matest avo. Zvichireva izvo kuti iyoyi mishonga yenhomba painouya ichatariswa yozoendeswa kuma province kusvika kuma district nekuma health centers inenge yatariswa. Zvinoedza ndechekuti vanhu tisingaziye zvinoitika munyika zuva nezuva. Vanhu vanokanganwa kuti zuva nezuva tiri kunwa mishonga iri kubva kune dzimwe nyika. Mishonga iyi haisi kungonzi yangosvika yangonzi yopfuurira. Kunotori nebazi nevakuru vakuru ma specialist vanotarisa izvozvo. Yes, tinokwanisa kuita zvinhu izvozvo kucheka kuti mishonga yakanaka here.
Asi kachiremba vamwe vanogona kuti ko hurumende haigone here kungoita chimbi chimbi yoregedza kuita zvinodiwa izvozvo. Vanhu vangazoziva sei kuti nhomba yavari kubayiwa haizokonzere matambudziko?
Even in Zimbabwe isingakwanisi kuita izvozvo. Tine vakuru vezveutano vanonzi World Health Organization, tine vakuru veutano muAfrica vanonzi Africa CDC. Vese vavo vanogona kutibatsira kana tichinge tisina zvekutarisisa kuti mishonga yedu yakanaka here. Saka rubatsiro ruripo, Zimbabwe yachona inogwanisa kuzviitawo. Saka kune rubatsiro rwupachena rwavanokwanisa kutora kana vachinge vachiruda. Asi chatinoziva ndechataudzwa chatikureashoni chekuti vanoona nezvemishonga ndo vachatarisa mishonga iyi vozoibvumira kuti iende kunoshandiswa.
Zimbabwe ine nhoroondo here yakati tsvikiti yenyaya dzenhomba idzi, Dr. Chireka?
Tinofanira kuziva kuti nyika yedu yeZimbabwe kunyange zvinhu zvakaoma sei, nyaya yekubayiwa kwenhomba chinhu chatinokwanisa kuita. Immunization chinhu muZimbabwe chatakwanisa kuita. Vanhu vazhinji tabayiwa nhomba, vanhu vazhinji takabayiwa zvegwirikwiti. Kunyange zvakaoma sei, panyaya yenhomba tinokwanisa kubaya vanhu nhomba. Zvichireva izvo kuti hapana chinhu chitsva chiri kuuya panhomba iyi iri kubayiwa yeCovid. Zvinhu zvedu zvakagara zvakangogadzirisika, zvinongoda kumbosimbiswa, poiswa mari yakakwana, and then zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. So ndiri kutoti vanhu ngatitambire nyaya yenhomba iyi, nokuti chirwere ichi chiripo chicharamba chichingopinduka chichichinja. Asi ndinoona kuti kuchikunda kwacho chachikunda nenyaya yenhomba.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Brighton Chireka, vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya iyi, uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchiderera, uye bazi rezveutano rinoti nezuro kwakafa vanhu vashanu nechirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemasere, kana kuti 1398. Mazuva manomwe adarika, vanhu vafa nechirwere ichi vasvika makumi masere nevaviri, kana kuti 82, zvichienzaniswa nevanhu zana nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 123, vakashaya panguva imwe chete svondo rapera. Nezuro, vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 59, vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemashanu nezana nevanomwe, kana kuti 35,104. Vanhu zana nemakumi matatu, kana kuti 130, vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 30,089. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitatu nemazana matanhatu ane gumi nevanomwe, kana kuti 3,617. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe, kana kuti 3.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nemasere ane zana nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 98,187. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri, kana kuti 3.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chikoronavhairasi pasi rose wadarika zana remamiriyoni nemasere, kana kuti 108 million. Johns Hopkins University muAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana nemakumi masere nemana, kana kuti 484,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru zvishanu, kana kuti 27.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu, kana kuti 2.3 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe, kana kuti 60.9 million. Vanhu vakawanda munyika nemapato ezvematongerwe enyika vabatana nhasi mukurangarira vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai avo vakavawo mutungamiri wekutanga webato guru rinopikisa reMDC. Vatsvangirai vaimbovawo zvakare munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions. Vakashaya musi wa14 kukadzi kuSouth Africa nechirwere chegomarara uye vanga vave nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira mhuri yekwatsvangirai munin'ina womushakabvu vamanase Tsvangirai vati
zuva ratiri kurangarira vatsvangirai iri izuva rekuti misodzi inenge ichibva mumwoyo. At the same time muchiona futi kuti murume uyu kunyange tikaramba tiine misodzi asi tiine zvemuono wokuti munhu uyu akakwanisa kuunza yatingati demokrasi kunyange isati yasvika pauzaru hwayo. Asi takadaro tiri kurangarira kuti mukuru akarwa kurwa kwakanaka, akaita basa rakanaka. Unoziva tsumo yaigarotaura kuti vana vembwa havasvinuri musi umwe chete. Tinotenda kuti ivo ndo vakatanga kusvinurisiwa kaZimbabwe yese yakazozara izvoti wowo. Asi ivo vasvinura kare vaoneswa. Unoziva Mwari kana achipa chipo anoinda munhu wani kuti achitungamirira vamwe nezvimwe zvakadaro. Zvinozoteverawo zvine zvichionekwa. Asi chandoda kuti ndikutaurirei ndechekuti izuva risingagoni kukanganwika nekuda kwekuti unoziva zvakafanana neChristmas. Vanhu havakanganwi Christmas, iyi Valentine. So Valentine yakabatana nerufu rwaatsvangirai. So semhuri tiri kurangarira mabasa, tiri kurangarira kurwa kwakanaka, tiri kurangarira vision yavo pamusoro pekuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa yaita zvirongwa zvakasiyana-siyana panhepfenyuro yayo nichirangarira vatsvangirai segamba rakarwira utongo hwejekerere. VaChamisa vaudzawo Studio 7 kuti vatsvangirai gamba munyaya dzekurwira utongo hwejekerere.
Nhasi izuva guru, zuva hombe rekurangarira gamba, gamba rerudo, gamba rusununguko, gamba regutsa ruzhinji, gamba rokubatanidza vanhu. Vakatisiyira MDC Alliance ndo vakasiya vati chiregerai kuita zvana T, zvana N, zvana B, zvana C, zvana ani, chiitai kuti muchiregera kufamba ne MDC traitors asi mufambe ne MDC Alliance kureva kuti maakubatana, batanidzanai nevamwe, tambanudzai maoko, mushande mese nevazhinji nokuchaakudikwa ibasa rokuunganidza vanhu, duta vanhu, gutsa ruzhinji, the broad movement yokuti vanhu vawane shanduko muZimbabwe. Saka hai tinozoidwa mwa achichema takasirwa zvakati, takasirwa zvakati, muromo hauzarirwi nerwizi.
Vachitaura paurongo hwokurangarira vatsvangirai huhu, mutungamiri weMDC Tiva Douglas Monzora vatiwo bato ravo riri kutevedzera matsimba avatsvangirai ekubatanidza vana veZimbabwe.
Tiri kuti isu sevatungamiri tinofanira kugadzisa remangwana revana veZimbabwe, kunyanya vana vechidiki. Taakuti vana vechidiki havasi vatungamiri vemangwana, vatungamiri vanhasi. Madzimai zvakare taakuda kuona vachiwanda munzvimbo dzeutungamiri. Imi woye vanhu veZimbabwe vatinotungamira ava havafunge politics mazuva ose. Mazuva ose vanofunga ramangwana revana vavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vakurudzirwa mapata akasiyana-siyana eMDC kuti vabatane, vachiti iyi ndiyo yeve shuviro yavatsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare reSeneti nezuro rakaona vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasina mhosva panyaya yavainge vachipomerwa yekupesvedzera mhirizhonga padare reparamende reCapitol Hill muWashington DC musi wa6 ndira. Mushure mekuvota nengo dze Senate makumi mashanu nenomwe kana kuti 57 dzakati vaTrump vakapara mhosva asi dzimwe makumi mana nenhanhatu kana kuti 43 dzikati havana mhosva. Nengo dzose dzedare remaDemocrats dzakavhota kuti vaTrump vainge vapara mhosva uye dzakabatana nedzimwe nomwe dzemaRepublicans. Asi uwandu uhu hauna kukwana kuti vaTrump vabatwe vaine mhosva. Mumashoko kuvatori venhau mushure mekuvhota uku, vaTrump vakatenda nengo dzebato ravo remaRepublicans dzakaita kuti vasabatwe nemhosva. Vakabva vavimbisa kuti vane urongwa hwekudzoka mune zvematongerwo enyika kuenderera mberi nebasa ravanoti vakatanga muna 2016 apo vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika. VaTrump vakashorawo bato remaDemocrats nekuda kuvabata nemhosva. Asi mutungamiri wenyika vaJoe Biden mashoko avo kuvatori venhau vakati mhosva yaipomerwa vaTrump inoburitsa pachena kukosha kwekutaura chokwadi uye kuti utongo hwejekerere hunogona kukanganiswa uye hunofanira kudzivirirwa zvakasimba. VaBiden vanoti zviri pachena kuti vaTrump vakakonzera mhirizhonga paCapitol Hill. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta, Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa mutemo paUniversity of Kent.
Aiwa kwete, handingati ndashamisika nemabudiro aita nyaya yacho nekuti vanhu vekuRepublican Party kwavaTrump vagara vanga vakangomira vachiti vanenge vachimira naye kunyange zvavo vachiziva kuti akakanganisa. Saka kuti maresults acho azobuda achinzi varegerwa kana kuti vakliwa muchirungu hazvinyanye kushamisa aiwa bodo.
Asi pane chatingadzidza here pamatongerwo aitwa nyaya iyi mudare reSenate uyewo panyaya yeimpeachment?
Chikuru panyaya iyi ndechekuti taona mafambiro anoita nyaya dzekuti nyange munhu wanga uri president kana wakakanganisa unomiswa padare iro dare reparamende wonzi upindure pane zvaukakanganisa. Ndinoona chiri chinhu chakanaka.
Sei muchiti izvi zvinhu zvakanaka, Dr. Magaisa?
Zvinoratidza kuti izvo hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Vanogona kuve vapunyuka zvavo vaTrump nekuti vanhu vazhinji veMarepublican senators vamusapota. Asi zvaratidza izvo kuti kana munhu uchinge waita mhosva unototongwa, hazvinei kuti uri president, hazvinei kuti uri munhu mudiki.
Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain, vanga vari parunare kuBritain kwakare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muri makumi mashanu kuBangkok, Thailand, nhasi dzachata pamwe chete dzakatasva nzou pazuva reValentine's Day. Michato yakadai chave chigariro muNung Nuch Tropical Garden gore roga roga, uye dzimwe nguva panochata mazana nemazana evanhu panguva imwe chete. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai 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 muri eZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa, sezvo pasi rose riri kucherechedza zuva reValentine's Day, tatiti kupei hurukuro nemuimbi uyo akabva kuburitsa nziyo inonzi Susanna inotaura nezverudo. Nasi mchirongwa tina Pablo Cartel.
Yeah, man, I heard that he broke your heart last night, that he made you feel like a fool, that he broke your heart last night. But I saw you walking past me, I saw you walking past me, Susanna. You were looking so fresh to death. Yeah, man, I heard that he broke your heart last night.
Inga Susanna uyanetsa, hanzi ndiwo andidhomora brain, ndiwo andoda makuseni. Yes, happy Valentine's Day kwana Susanna vese aripo pasi rose.
You were looking so fresh to death, my baby Susanna, Susanna.
Za Suzana, Suzana, Suzana. Pablo, ndino mugamuchira muchirongwa.
Chungudaru daru, kuri seiko?
Aiwa, tinani. Ndimi kamauya pachirongwa, tikuona ipa social media, murikunetsa. Tambokenyu, Suzana, Suzana, Suzana. Ngatisangei nekuudza vateereri kuti ndiani Pablo Kateu.
Pablo Kateu mukomana ane 17 years. Anoita music genre inonzi Afropop. And chiri kungotanga. And I'm also a rugby player. And ndiri mudzidzi paTinoda High School.
Saka uchiri munhu wechidiki. Asi tikuona kuti pasocial media matotanga kunetsa. Muri kuzviita kuona kuti vazhinji vaimbi vari kuchema chema kuti pasi pechirongwa chelockdown. Zvina zvokufamba musha asi aiwa zvokutofamba box
chekutanga ndinoda kungotenda Mwari because if it wasn't for God we wouldn't be where we are right now, you know, being able to do something that other artists can't do. Zvino zvinoda kungotenderwa Mwari honestly. So support yandakawana kubva kuvabereki vangu because chinhu chikuru chinonetsa vaimbi vakawanda muZimbabwe that I've been observing because ndisati ndapinda mumusic ndakaita nguva ndichida kunyanyodzidza chino spread was saying it was end. Ndaka realize kuti mari ndo ino determine kubudirira kwako kana kusabudirira kwako. Association foot ndakaita ku studio ndaka recordera yanga yakakosha singaiti because as you know Lloyd So is a very well known musician in Zimbabwe. Saka pakumixa nekumaster kwakaita song yangu ini ndaitovhunduka mu studio imomo. Zvinaikura ndezvandiita paini ndirikutovhunduka kuti ndini naye ndakafara kuti akava very open to me. Yakandibatsira even if you listen to my music hero ndiyakaita ma backing vocals so you.
Suzana, Suzana, Suzana. Tudze uzere pamusoro pecomeback.
Chokwadi chokwadi ndechekuti Suzana hatori but zvakaitika ndezvekuti ndakasvika pababa mumwe musi ndobvandagara mbabha myame vashamwari yangu yauya ikati handinozova ndine musikana wandaimboda but anga ane mukomana varamba nanhasi. Saka ini ndichinzwa zvaitaura ndakabva ndatanga kuvisualize situation yeye ndikati nini ndirini mvesi wangu ndingaudza Suzana kuti chii ndobva ndakatanga kunyora song yeye from scratch.
Ibvaimatoudza kavateereri kuti kana vachida kunzwa mimhanzi yenyu vanokubata ipapo.
Namba dzangu dzeWhatsApp dzinoti 0774101378 uyezve ndinowanikwa paInstagram hendo yangu inoti official Pablo Kateu.zw ndiwanikwazve paFacebook chakudzwa magomo music yangu iri pese ungoti Pablo Kateu Suzana inobva yabuda.
Aiwa chakunzwa zvakanaka Pablo nguva ndiyo yadyanana tichipeta huru kuredu tiroverewo kaka freestyle.
I can just say kwese kwa uchaenda njakutevera tiri tu baby sambura tinoyerera hapana mumwe wandingazomboda nekuti baby pandrokona geli ndinomerera chizikana nyemwerera swedera paduze sekerera ndiwe wega wandinoda amaricha baby uringoda yeah.
Aiwa muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna Pablo Kateu. Aiwa wangu tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mune Zimbabwe, tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pano panhepfenyuro yeStudio 7 nemusi wechipiri 8 to 9 p.m. pachirongwa cheLive Talk, The Connection. Anokoneka ine mvaro, ndino wenyu Mike Hove, ndokusiya ine kamboka Pablo Kateu, Suzana.
Ona chembere dzinopururudza, damn niggas in the streets pano nyunguduka. Danga ndakatsamwa ndachosununguka, yeah. Mai vangu vachafara vachapururudza, yeah. Tete vangu vachafara vachawumburuka. Yemena hey. Daddy broke your heart last night. Daddy made you feel like a fool. Daddy broke your heart last night. But I saw you walking past me. I saw you walking.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa.
Makadini vatereri, ndini Tanonoka Wande. Nasi tine mibvunzo inobva kuna Simba Mbofana. Tichaipindurirwa na Pastor Takudzwa Leo Mukumba ve Apostolic Faith Mission.
Makadini mukoma Wande. Ini mifunzo yandinoda kunzwisisa pamusoro pechinamato. Bhaibheri chairo raMwari, shoko raMwari rinoti kudii pamusoro pekuroora vakadzi vaviri zvichikwira. Zvinotenderwa here kana kuti hazvitenderwi?
Pastor Mukumba.
Ndichapindura nebhuku raFirst Corinthians chapter 7. Ndipauro ari kupindura mubvunzo uyu. Nokuti pane kereke yakanga ine mubvunzo wakafanana neiwo. anoupindura achiti asino kuda kuhupombwe murume mumwe nomumwe ngawe nomukadzi wake nomukadzi mumwe nomumwe ngawe nemurume wake muchidimbu Mwari unoda kuti murume awe nemudzimai wake wani uye mudzimai awe nemurume wake mumwe chete
timbambo fana bvunza mibvunzo yako
zvekudya zvine chazvinoita here chazvinokanganisa pachina mato ivo Mwari kana kuti iro Bhaibheri ravo charinombonyatsoti kudii pamusoro pezvekudya ndiwo mubvunzo wangu wechipiri mubvunzo wangu wechitatu uri pamusoro pezuva zuva ramwari chairo rinonzi zuva ramwari rokunamata pane zuva here riri more specific pana mwari kana kuti mazuva ese akafanana kana kuti pane zuva rinonzi iri ndiro zuva ramwari raanofanira kuzorora naro kana riripo izuva ripi chairo iroro nokuti vamwe vanoti svondo vamwe friday vamwe monday vamwe chii saka bhaibheri rinomboto ripi chairo 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 chairo
pastor mukumba
tikaenda pavakorosi vechipiri vhesi ya 16 inoti naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutongai pazvokudya kana zvokunwa kana nokuda kwomusi womutambo kana pakugara kwomwedzi kana sabata Pauro chaiedza kutaura aiedza kutaura nokudzidzisa kereke yevakorosi nokuti pakanga pane kutongana nokunetsana pakati pavo kuti zvavanofanira kuita chaizvo ndezvipi nokuda kwesabata regai nditi Jesu ndo sabata redu pane panguva yanoti ini vacho ndini sabata Mwari unotoda kuti timunamate mazuva ose kwete musi wesabata chete tinofana kunamata Mwari wedu mazuva ose misi yose pane nguva Jesu yaanotaura kuti munhu unofanira kunamata nguva dzose saka regai ndipindure ndichiti zvakare pazvokudya Mwari achisika munhu pana Genesis Mawambo chapter 1 verse ya 29 anoratidza kuti aka restricta munhu kuva vegetarian kukazoenda pana Genesis chapter 9 verse ya 3 regai ndiiverenge iyoyo inoti zvose zvinofamba zvipenyu zvichawa zvokudya zvenyu ndinokupai zvose sezvandaka kupai mirivo mitema pari kuti mitema it's green muchirungu kaverenga rechirungu rinoti green vegetation inowa iri kubva kuna Genesis chapter 1 verse ya 29 ndoda kuti pakutsanangura kwandiri kuita ndibude pachena zvakare nokuti panogona kuuya iya tinoti misinterpretation as well of the word munova kuti kondekanwa doro zvakaipei aiwa tikawerenga muna vagaratia ridotora nevanosimbonwa havano umambo wokudenga ndati ndipindure ipapo nokukasika kuitira kuti tisa kanganise kutsanangura mavhesi saka ndinati ndapindura muna mubvunzo wesabata aiwa mazuva ose tinofanira kunamata hakuna kuti namata musi wechishanu saka kana wanamata musi wechishanu ndiwo uri kugona kana wanamata musi wesaturday ndiwo uri kugona aiwa tinofanira kunamata Mwari mazuva ose ndozvaanoda nokuti iye ndiye sabata redu
vatereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvekare svondo rinouya kana muine mibvunzo yezvechitendero kana zvamungada kugovana nevamwe vatereri tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 mosara zvakanaka
tenda zvikuru tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino tombotarisa nau dzemitambo chikwata cheFC Platinum charwa 1-0 nechikwata cheASC Jaraf chekuSenegal makwikwi ekutanga egungano kana kuti CAF Confederation Cup Group Stage atambirwa kunandare yeNational Sports Stadium Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.